Vanga vari mchichisi nasi, vagaru dzozi ya duma, vati muzvare rushwaya, vanofanira kunyimwa mukana wokubhadhara mari achibatiso, sezvo achiti umbo wavave nawo, unoratidza kuti nyaya iyi haisi diki sezvavaifunga. Vaziya duma, vati zvakaitika panhandare yeRobert Mugabe International Airport, pakabatwa muzvare rushwaya, zvinoratidza kuti nyaya iyi ine vanhu vakawanda mukati, vanosanganisira vasori, vachiti michina inoona zvinenge zvichiitika kana kuti maCCTV, akadzimwa muzvare rushwaya pavakange voda kubuda munyika uye zvakatora maminitsi mana chete kuti muzvare rushwaya vapedze kuita zvose zvinodiwa kuti munhu abude munyika panhandare yendege iyi. Asi gweta ravo vatapson dzvetero vati zviri kunze kwemutemo kuti hurumende ichinje mafungiro ayo mudare panyaya iyi isina kupa zvikonzero zvokuti sei yakanga yabvuma kuti muzvare rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvakataurwa nemutongi wedare nezuro. Mutongi wedare Vangoni Nduna vati vachatora mutongo wavo nechishanu panyaya iyi. Zvaitika mudare zvatsinhirwa navadzvetero.
Patapinda mudare vanhu vanomirira hurumende vataurira dare kuti vanga vaine chikumbiro chekuti vabvumidzwe kuti vachiramba bail va withdraw consent yavanga vakapa because vanga vakambotaura kudare kuti vari kutendera nazvo kuti musungwa apiwe bail.
Nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwavatenda ibiti vanhu vemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance neimwe nhengo yebato iri valove more chinoputsa kwatanga nhasi. Vabiti navachinoputsa vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya zvichibva pakunetsana kwavakaita nemapurisa pamahofisi eMDC pamorgan tsvangirai house mwedzi mishoma yadarika pavaida kupinda pamahofisi aya ayo akanga atorwa nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare Tokoza Nikupe. Imwewo nyaya yanga iri mumatare ndeye vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela Mupoko iyo yanzwikwa vatori venhau pamwe neveruzhinji vasingabvumidzwe mudare. VaMupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pavanonzi vakaburitsa vamwe vakuru vakuru vekambani yeZinara muchitokisi ivo vachiri pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.